Pose parikuungana vanhu, pangave parufu kana paminamato. Vanhu havasi kubatana maoko apo vanokwazisana sezvinoitika musika nemagariro evanhu. Parufu rwakaitika mumusha weTinwood North nemusi wesvondo vanhu vakanga vasingatambanudze maoko avo vachikwazisana asi kuti vakumanisa zvibhakera zvavo senzira yekubatana maoko parufu urwu. Izvi ndizvo zvaiitwa zvakare kunyaradzo Funeral Parlor apo hama neshamwari dzaiuya kuzotora mitumbi yehama dzavo. Mumwe mugari weTinwood North amai Auxilia Mudonga vanoti vanhu vari kushandisa nzira dzeutsanana parufu pavanenge vakaungana.
Kwete kutinozi kune mariro akabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vanoruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunzi kudi kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini vokuona kuti vamachekera mavheji enyu tinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatina watakaonza agwara saka toona kuti vanhu vanga vanoruzivo vanga vanoruzivo rwakakwana bcause hapana takaonakanahapana kamborara kuti kurwara.
Amai Mudonga vanoti vanhu vari kuyeuchidzana nezvekorera zvokuti chimbuzi chepamba pavaive vari pane rufu chaigezwa nguva dzose nemishonga nekudzivirira kupararira kwehutachiona hunokonzera korera.
Vachikoyekedza nacho chinjere kune korera sikana uya jindo unongodiwa pa munhu pako sefajini fangodi iitwe kuitira kudzivirirochi korera. Aiwa vanhu chatakaona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarari pamariro bcause vaive kuti avaive vabata maoko achidi achienda roma kwachii achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana-siyana nenyaya yekuchimbuzi woko vaivo vanhu mushoka yanga iri muchimbuzi chisa chichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi.
Mumwe mudzimai amai Faith Tewe vanoti vanhu vave neruzivo rwekudzivirira kubatira chirwere chekorera zvakanyanyisa.
Korera iri kuuraya, korera yapedza hama neshamwari, asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei korera kuutsanana, kuti tichibva kunogeza maoko, tichibva mutoilet togeza maoko, tichibata chikafu togeza maoko, chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafurutsu edu, hatifanirwi kungoti kumhoresana, takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusatomhoresana zvachose kuitira kuti tiregere kuspreada chirwere chinonzi korera.
Amai Chewe vanoti chirwere ichi chabata vanhu vakawanisa zvekuti vamwe varwere vari kurara pasi kuBeatrice Infectious Hospital icho chiri pasi pekanzuro yeHarare City Council.
Ndine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzichiendai kumba because panabva pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kuNazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here kana kuti
Chewe. Kanzuro yeHarare inoti vanhu makumi mana nevatatu vanga vafane chirwere chekorera muHarare chete pakuvira kwezuva nemusi wesvondo. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti korera chirwere chinodzivirika nyore nyore kuburikidza nekuita utsanana. Ndakamirira Studio 7 kuTinwood North muHarare ndini Kiri Mudzamiri.